Chisungo chabuda necommittee inoona nemafambisirwo ezvinhu mudunhu remashonaland east yeprovincial coordinating committee chinoreva kuti vasekera mai pamwe navapari renyatwa havasi kupinda mucentral committee yebato nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vablessing vhavha vanoti kubviswa kwaitwa vasekera mai mucentral committee kwave kureva kuti havachakwanisi kudomwa nemutungamiriri webato varobert mugabe kupinda mupolitibhiro yebato
kwazviri kureva zviri kuratidza kuti vese avo vaifungidzirwa kuti vaishanda nemutevedzeri wenyika vajoyce mujuru vabviswa pazvigaro zvavo tikatarisazve pane nhengo dzakawanda dzakatadza kupinda mucentral committee zvinova zvakureva kuti vamugabe vasara kana kuti nedivi rimwe chete rinotungamirwa namunangagwa kana kuti faction iyo kwamunangagwa ndo panotarisira kuti pachabva munhu achatsiva chigaro chavo kana vachinge vasiya
vane ruzivo nezvaitika pamusangano uyu vanoti dzimwe nhengo dzaburitswa mucentral committee dzinosanganisira mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vapadhizhanda vajeriko gotora amai zvikomborero mangowo pamwe navadavid kanjere vachipeta congress nemugovera vamugabe vakakurudzira nhengo dzebato ravo mudunhu remashonaland east kuti dzinogara pasi zvakare dzisarudze dzimwe nhengo dzichapinda mukomiti yepamusorosoro yebato iri yecentral committee vamugabe vakati izvi zvinotevera kunyunyuta kwedzimwe nhengo pamusoro pekusarudzwa kwakaitwa nhengo dzecentral committee dzinonzi dziri kutsigira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujuru
A little sentence well written achiti kumarondera tadzorera vanhu vakaokonda ko kumarondera ndii makatipa vanhu vava well endai kumarondera tinoti kana mumusvika endai mugare pasi kumarondera mono sarudza vamunofunga kuti ava ndo vakanaka
pataenda pamhepo nhengo dzezanu pf dzanga dzichiri kuunza mazita evanhu vavari kuda kuti vatsive vanhu ava avo vakasarudzwa pamberi pecongress studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanu pf pari zvino vasimon kayamoyo kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi uku veruzhinji vari kuti vamugabe vakatyora bumbiro rebato ravo nekusadoma vatevedzeri vavo pakapera kongress yebato ravo bato rinopikisa remdct harisati raita musangano wekomiti yepamusoro wenational council kunyange hazvo bumbiro rebato iri richiti musangano uyu unofanira kunge waitwa mumwedzi mumwe chete asi mutauriri webato iri vaobert gutu vanoti musangano uyu uchaitwa nemugovera svondo rino uye varamba mashoko ekuti bato ravo riri kutyora bumbiro raro
hatingati tanonoka nokuti sokuziva kwaunoita kongress yedu yakapera musi wa2 November 2 mwedzi wambudzi tikada kuverenga mazuva chaiwo chaiwo anonzi nebumbiro remutemo wedu tinge taita national council yokutanga tichibva kucongress tinonzi tiite within 1 month saka 1 month iyi inenge ichitaura mazuva anoshandwa kana kuti muchirungu anonziwo maworking days saka nebasa ranga riripo rokuti provinsi imwe neimwe inge ichisarudza nhengo dzayo nhatu dzinozoya munational executive
vagutu vati nhengo dzichapinda mukomiti yenational executive yebato ravo dzichadomwawo zvakare
tava pachinano chiri kumberi mberi chaizvo nokuti musi womugovera unoyu musi wadecember 13 gore rineri tichange tine musangano wenational council wokutanga kubva patakabva kucongress yedu yechina saka panational council apa ndo pachazange pachigadzwa nhengo itsva dzenational executive saka musi wemugovera mdc peichange yakagara senational council nhengo dzose dzakasarudzwa nemaprovhinsi ose ari 12 dzichazenge dzichitaridzwa kuvanhu kunhengo dzenational council dzichiziviswa mazita avo achibudiswa pachena kuti nyika yose izive kuti national executive yemdc itsva yakamira sei ndo patava ipapo
vane ruzivo nezviri kuitika mumdct vanoti mutungamiriri webato iri vamogeni tsvangirai vangangodoma vaimbova murongi wemisangano mubato iri vanelson chamisa kuti vapinde munational executive Parizvino vachamisa vangosara vave nhengo yeparamende inomirira kuwadzana zvichitevera kukundwa kwavakaitwa navaDouglas Monzora pavakakwikwidza chigaro chemunyori mukuru webato paCongress yeMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.